vazvorwadza. Varohwa zvakaomarara nemapurisa pavasvika pakamba yeHarare Central. Vakabata maruva vanga vachida kupa mapurisa vachiti mucherechedzo werudo. Vazvorwadza vange vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Asi vazvorwadza vabva vaitwa kanyama kanyama nemapurisa akavasiya varere, kunyange hazvo vamboedza kutsanangurira mapurisa kuti vanga vasiri kuda kuita zvemhirizhonga. Vazvorwadza avo vakarohwa zvakare mukuratidzira kwakaitwa Harare neZuro vati mapurisa anofanira kuziva kuti ibasa ravo kuchengetedza vanhu vanenge vachida kuratidzira kwete kuvarova.
Pese panotanga violence mukana pakaitika protest, pakatanga violence mapurisa ndo varikutanga violence, ndo vanoprovoka kuti paitike bongozozo. Saka nokudaro zuva ranhasi izvo rakakosha rekuti tiratidze mapurisa kuti hatisi kutyai. Ndichizvitora inini pachangu neZuro chaichei, ndabuda muchipatara paAvenue Clinical. Vakandirova neZuro, asi nhasi ndirikuenda paCentral Police Station kuvaratidza kuti haugone kukuvadza nyama ichibva yatadza kuita zvainoita. Vanenge vabudirira vakasvika pakukuvadza inonzi partial.
Vaenderera mberi vachiti kurova varatidziri kuri kuitwa nemapurisa kuzvidza mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakaisa runyoro rwavo pabumbiro idzva remitemo yenyika rakapasiswa muna 2013.
Because president nerimwe rutivi vari kutaura kuti ndatendera vana veZimbabwe kuti you have right to assemble per section 58 and association. You have right to demonstrate and petition per section 59. But mapurisa eZimbabwe vari kutaura kuti ano vaMugabe to hell with that thinking. Murikunzwe? That's exactly what this is saying. Because president wakasaina constitution here.
Dr. Patterson Dzamara avo vange vachiratidzirawo vatsinhira mashoko avazvorwadza vachiti zviri kuitwa nemapurisa kutyora kodzero dzevanhu zviri pachena.
Tiri maZimbabwe tese, kaonero kafungiro nekaitiro kangasiyani, asi uri mukoma wangu, uri sisi wangu, uri munna wangu, uri baba wangu, uri mai wangu. Izvozvo ndo zvinofanira kunge zvakatiumbiridza nekutibatanidza senyika, tisingazosvike pakurovana nekuti kafungiro kedu nekaonero kedu kasiyana. Of course saNezuro paya pana vamwe vanotofunga kuti zveshuwa mabond notes anodikanwa, pana vamwe vanofunga kuti mabond notes ndo atiri kufanira kunge tichitora senyika kuti tiende mberi. Kafungiro kavo handitika isusu hatikwanise kutora matombo totanga kuataka nekuti wafunga kafungiro ikako. Naivowo havafaniri kudaro nekuti tafunga kafungiro ikako. Isusu at the end of the day tese tiri maZimbabweans and ichochocho ndo chinofanira kutibatanidze pane zvese zvatinenge tichiita. Saka kaitiro kakaitwa neZuro zvinhu zvinoshoropodzeka. Hatidi Zimbabwe yakadaro, toda kuti vana vedu isusu vakure muZimbabwe nekuti vanenge vane freedom of expression.
Vadzamara vatiwo vazvorwadza vakakuvara musoro uye vange vachirapwa kune chimwe chipatara chemuHarare. Mapurisa paapedza kurova vazvorwadza abva atanga kurova vanhu panokwirirwa makombi pachargi office, zvaita kuti mumwe mudzimai wechikuru akuvare musoro. Pachiitiko ichi pasungawo mudzimai mumwe chete watisati taziva zita rake. Hazvina kunyatsooneka kuti vanhu vanga vachida kuratidzira ava vanga vari vangani, sezvo vanga vari muruzhinji rwevanhu vanga vari pamusika. Motokari dzemapurisa dzinodira vanhu mvura inovava dzaunzwawo nemapurisa, uye dzimwe dzanga dzakatakura mapurisa akapakatira zvombo dzaswera dzichimbeya nedhorobha rose. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cherry, sezvo vachiti vanga vasati vapirwa zvaitika kukamba yeHarare Central, vaMugabe pachavo vakati hurumende yava haisi kuzobvumidza veruzhinji kuti varatidzire pamadiro, kunyange hazvo bumbiro idzva remutemo wenyika richibvumira izvi. Mune imwewo nyaya, sangano retajamuka nhasi raratidzira pamahofisi eUNICEF richiti harisi kufara nemashoko akaburitswa nesangano iri ekuti vana vadiki vasashandiswe nevanhu vakuru kana pachiratidzirwa. Izvi zvinotevera kuratidzirwa kwakaitwa muHarare svondo rapera nevamwe varatidziri vairangarira kushayikwa kwakaita vaitaidzamara gore rapera, avo vanofungidzirwa kuti vakapambwa nevasori. Mutauriri wetajamuka vapromisi mukwananzi vaudza Studio 7 kuti vaita musangano nanamuzvina hofisi veUNICEF pamusoro penyaya iyi.
Chabuda ndechekuti tazogara pasi nemukuru weUNICEF muno muZimbabwe, tikavatsanangurira kunyunyuta kuri kuita rudende rweZimbabwe pamusaka pestatement yavakabuditsa, mashoko avakabuditsa aita sekuti aishoroponza kuti vana vaita idzamara vatsvake kuti baba vavo vakafamba sei. Vabvuma vakati vachakurukura nemamwe maboka avo emuUnited Nations vozobuditsa mamwe mashoko zvakare vachijekesera ruzhinji rweZimbabwe kuti nyaya position yeUNICEF yakanyatsomira sei chaizvo chaizvo, vachitsanangura kuti aiwa sandizvo zvataireva, tainga tisingati maishandisa vana asi taitaura kuti vana ngavaprotectwe. Saka vachabudisa imwe statement musvondo rinotevera vachitsanangurira mhuri yeZimbabwe position iyoyo.
Vamukwananzi vati mapurisa anorwisa mvonga mupopoto azosarauya pamahofisi eUNICEF aya ivo vatobvapo. Zvichakadai, sangano rinoshanda rakazvimirira reHeal Zimbabwe Trust raburitsa mashoko ekushora kurohwa kuri kuitwa varatidziri nemapurisa, richiti mapurisa ari kutotyora mutemo unobata mashandiro avo kana kuti code of conduct yavo nekurova kwaari kuita varatidziri. Sangano iri rakurudzira hurumende kuti itsvage nzira dzekutambira zvichemo zvevanhu pamusoro pemabatirwo avari kuitwa nevari muchipurisa maererano nezviri mubumbiro remitemo. Mutauriri weUNICEF vaVictor Chinyama vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vaita musangano nevetajamuka, asi varamba kutaura kuti vataura nezvei. VaChinyama vatiwo havana chekutaura pari zvino pamhosva yavari kupomerwa yekusatsiura ZANU-PF painonzi inoshandisawo vana vadiki kuita zvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.